mavhotero atakaita onesu tichisupporta vaBiden. Saka tiriekspekta vele kuti Virginia irambe iri blue ichisupporta maDemocrats. Saka zvinofadza chaizvo kunzwa kuti MSNBC yatodaidza kuti Virginia yawini vana vaBiden.
Sei zvichikufadzai kuti Virginia inogona kuva yawinwa nemaDemocrats?
Chekutanga ndo state yangu kwandinogara ende neniwo ndakavhotera Joe Biden, so zvinofadzawo kuona kuti neni ndirimo state yevanhu vanofarira maDemocrats muVirginia.
Kwamuri imimi zvinoreva chii?
Kwandiri zvinoreva kuti chance yekuti Joe Biden ahwin the White House iri kutokura, because election yakakosha stereki kuchinja zvinhu. Takaona mademos maprotest anga achiitiwa related to racism nezvinhu zvakadaro, so vanhu vakawanda vazhinji neniwo takatarisira kuti vaBiden vangahwine kuti zvinhu zvichinje. So zvinofadza kana tichinzwa kuti mastates akaita sana Virginia avhotera Joe Biden.